chibare izvi I think regani kuti ndichikura ndakatangawo kuridzawo zvimabanjo tichiri kumusha tichiridzawo zvimagitare zvemagaba izvozvi tichiri kumusha kwamutoko bati kuzorekoda kutanga kunopindawo mugrama records neami ndakatanga ndave form 3
tatenda wakatanga kuimba uri mudiki chaizvo iwe vabereki vaiti kudii uchitanga kuita zvemagitare
vachitanga zvemagitare zvechokwadi ini ndaigara nagogo gogo vanga vasina tarisiro yekuti ndingangoite zvemagitare vaitoine tarisiro yekutoti ndoda kuti mwana wangu aitewo zvimwewo especially zvakafanana nezvinechekida neyechifundisi chifundisi ndo chavanyanya kuda kuti ndiite hai aitomboitawo hondo chichitombotorwa chichikandwa kuchichipiswa kuti vaingoona chimwe chagadzirwa futi
matambudziko api amunosangana nawo mubasa renyu iri
machallenges akati wandei akawandisa zvikuru asi zvinozongodzoka zvinonongedzera pamari sometimes kuti ukwanise kuve kana nesponsorship yakanaka yekuti chinhu chese chawasvira kuita even sometimes unogona kuda kutanana kuita mavhidhios chaiwo chaiwo kuti vanhu vambonyatsonzwisisa meseji yawo yauri kuda kutsva kunyika saka meseji iyi haizonyatsobuda clear haizonyatsobuda iri sezvaunongoshuvira kuti nyika paichaona this meseji ichanzwisisa nenzira iyi sometimes washayiwa kana mari chaiyo chaiyo
mune mashoko here amungatsiriwo vatsigiri venyu
mashoko kuvatsigiri tinongoti rambai muchititsigira ende mwari vakuitire zvakanaka nekutitsigira nekuti tinenge tine zvatakationa mwari zvinoda kuti zviteeregwe kana zvateererwa nemi mozvisimudzira nekuti hapana patingazviimbira toga
vanoda kukubatai vanokuwanai kupi
vanoda kundibata nhamba dzangu dzekufona is +263 773 180296 kune vanoda kusenda kana maemails tingoti pingisatenda moisa 1@gmail.com kune vanoda kuserawo pamapages edu mapages edu I think hendo yacho is tatenda pingis munobva matona peji redu
nasi iwaza Friday chitipai kamwe chete kamungade tibude nako mudariro
iyo yandingade kubuda nayo mudariro I think ndiyo iri kupisa zvaizvizvi yakabva kubuda 2 months ago inonzi mutoriro ndiyo ndinoifarira nekuti inechekita nedzidziso dzidziso iri pagiraundi zvaizvezvi vana vedu vapera nemadrugs shoko rinoti baba vedu havana mufaro saka madrugs ayo anodzamara aita kuti mwana aitisevezi
Thank you. know, you know.